Gwaro ratatambira nhasi kubva kuna vasikala ravakanyora zuro kuti ritenderedzwe pasi rese. Igwaro ravari kuzivisa vanhu maconditions avari kurarama vari muusungwa, semunhu akwanisa 18 months vari muusungwa mavari kuti vari kugara maconditions akaomarara, vachigara vachirumwa nemosquito, kuchipisa zvakanyanya vari mukarumu kadiki diki, kuchigara kuine rima nguva zhinji, pavanogara zvichigara nzvimbo dzinenge dzisingatarisirwa dzisingagarwe nemunhu. Asi vari kusimbisa kuti ivo zvakaoma kudaro munhu ane nhoroondo yekurarama maconditions akaoma, saka vacharamba vachishinga.
Zvii zvavari kuda kuti vana vezimbabwe vavaitire panguva iyo ino yavari muusungwa?
Vari kukumbira vana vezimbabwe vese kuti vaite zvavanokwanisa kuvapa solidarity, vanonamata vachivanamatira, vanokwanisa kupa political pressure vachipa political pressure, vanopa diplomatic pressure vachipawo diplomatic pressure kubva chero kwavari kwose. Vasikala vari kutamba vachitenda, vaivese vari kuramba vachimira navo panguva yakaoma kudai. Asi vachiri nechivimbo chekuti vachabuda, havari grete kuti vakarwira More Blessing Ali uyo akapondwa zvinorwadza zvakanyanya. Saka vari kungoramba vachiti vana vezimbabwe ngatirambe tikamira pamwe chete tirwise kusvika Zimbabwe yaona kusununguka.
Pane urongwa hwatiri kunzwa hwekudomwa kwevamiriri vavasikala munyika dzakapoteredza Zimbabwe. Mungatitsanangurira pamusoro peurongwa ihwohwu hwemaambasada?
Vasikala vakaapoinda maambasada nyika yese murijen muno. Kunamibia semuenzaniso takaisa vasimba dhodha kuti vamire ikoko vachimobilisa macitizens emunamibia nemuzimbabwe ari ikoko kuti vaapply pressure kuhurumende yenamibia kuti itaure nevamwe vavo kuti vasikala vabude. Ndo zvimwe chete kune dzimwe nyika dzese dzemurijen. Saka tikufara nevanhu vatakaita maapointments avo, vatoti takakuapply pressure vari ikoko, tichitarisira kuti mavoices avo achaisa pressure parejimu yemuharare.
Imi muri kumira saani panyaya iyoyi yavasikala?
Ndakapiwa basa navasikala rekuita organizer weFree Jobs Girl campaign. Saka kampeni ndo yatiri kuorganiza tichiseta mastructures nyika yese. Tikufara neprogress yataisa kuconstituta 50 member council yedu ine 5 representatives in each and every province. Tichazenge tichizoizivisa hedu nekufamba kwenguva. Saka munisikwa navasikala kuti tianaunze asi icouncil yatatowo padhuze kupedza kuconstituta kuti tibatsirane kurwira kusunungurwa kwavajobs.